ZWAP.com.
You not can be my bro. Oh, bye, Jenna.
Okay.
Inini ndafunga mbaye ndichikutsoma pachiporani. Ndaikumirira rungwanani ngwanani netsamba mumwe pamuzarabani. Zvaingofamba nemakuhwa zvainzi daiwa tsvagauka zviri nani. Waindimirira rungwanani ngwanani nemhinduro mumwe pamuzarabani, baby. Asi nemunzeve waisevedzera chinondishamisa wakanzwa ndiri kura nemoyo ndichishevedzera, baby. Asi nemunzeve waisevedzera chinondishamisa wakanzwa ndiri kura nemoyo ndichishevedzera. Ndoda kukupfekedza zigauni ndimbosvetesa maheads ako. Kana mari yandikwanira uchaona ndauya padembako, baby. Ndoda kukupfekedza zigauni ndimbosvetesa maheads ako. Kana mari yandikwanira uchaona ndauya padembako, baby. Kana uripo ndinoita hota kwandiri wakakosha senyama neropa. Ndoda kukubata zvine unyoro yese pando kufunga uve musoro. Ndirimbise yatife takabazirana tinonetsana tichidzokerana. Ndati dzimwe nguva tinopfurirana kunyeya vamwe tichisekesana. Nemunzeve waisevedzera chinondishamisa wakanzwa ndiri kura nemoyo.